Yawane, Jatinaita, Jatinaita,
Zero
Tokera, Tokera.
Hona de Gafana Buffalo. Chupata me chacha so. Mabawa burai pumbe. Maria ina mosha sakanga isa sumbe. Iwe DJ. Play a kambo kangu kaya ndichke mari. Ritaka no fire muhomwe uise mari. Zimoko zikango zungunuka, homwe zango zino zungunuka. Ziyara vorika chururuka, zimapondi zizere ndino kukuta. Ungava uriba nepenyuro, riza zinoti nakiza kuno. Ndopa ndanzwa kuda kunwandi chenzi ndiri mugomo ndipe kana mteuro. Ndotenda nekujika kwenzeve kwa mandipa zinenda kuda kufadza uro. Kana zadai kumba ndizo kereva kundi tataima kandi tsagazuro. Panika chingoma icho chekuti magetsi ayenda chekwa tatsa bulu. Ndova ndaita manyuku nyuku yeye yeah. Iwe DJ play a kambo kangu kaya ndichke mari. Ritaka no fire muhomwe uise mari.
Zichifaya, chingo taira fire. Chingo taira fire.
Taku mono tamba pa danso, chimoku ndaga bata mchundo. Taku tamba chichita kulu, ndopa noti pure jamburu. Mona taku mbo tamba pa danso, chimoku ndaga bata mchundo. Taku tamba chichita kulu, ndopa noti pure jamburu.
Ya uone, Jatinaita, Jatinaita.
Ukoza tokera, tokera.
Iwe DJ.